Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 11/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
At least kunyange ndisina kunominatwa nemaoma districts but district rangu rechegutura ndiro tungamira ini dai rakapiwa mukana wekunominata taini vaikwanisa kundinominata asi nokuti vatungamiri vemusangano vanotungamirwa vamagunji vakaona kuti hazvigone kuti konyana anominatwe ndokusaka vakadi vakakanganisa elections aya ndaifanira kunge ndakanominatwa.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita Congress yayo mudunhu reMashonal and West paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze.
VekuSudan military yeko ndingati yahijeka uprising yevanhu vanga vachida kubvisa hurumende nekuti haisi kuita zvido zvevanhu, hapana development iri kuitika, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. MuZimbabwe chakaitika ndechekuti yanga isiri uprising yevanhu asa kuti yanga iri panda school yemuzanu PF mauto vanachiwenga ndo vakanga vakuda kuti vabvise mugabe vaende panyanga iwo.
Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vanobviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika ine demo kwemakore makumi matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reMashonal and West dziri pakati pekuita Congress paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagizvikonjana ava vanonzi vakadzingwa mubato kwemakore mashanu vanoti vari kukwikwidza sezvo kudzingwa kwavo kusina kucherechedzwa neNational Council. Vakonjana ava vanoti vari kutsigirwa nenhengo dzakawanda vanoti vanotarisira kuti vachaitisa sarudzo vachavabvumira kukwikwidza sezvo paine matunhu matatu asina kupiwa mukana wekudoma nhengo dzedunhu reprovinsi dzavanoda.
At least kunyange ndisina kunominatwa nemaoma districts but zvangu rechegutura ndiro tungamira ini dai rakapiwa mukana wekunominata taini vaikwanisa kundinominata asi nokuti vatungamiri vemusangano vanotungamirwa navamagunji vakaona kuti hazvigone kuti konyana anominatwe ndokusaka vakadi vakakanganisa elections aya ndaifanira kunge ndakanominatwa ipapo. In fact pakune torine 6 madistricts asina manominations avakaita vese vari kuda kundinominata ini nhasi kana vapiwa mukana.
Vakonjana vanoti vakagadzirira uye vachakunda vose vachavakwikwidza.
Ndakagadzirira kuti election election yangu ndichahwina ini Sakonjana ndini the next chairman weMashonal and West province. Ini ndakanominatwa kuma DCs akawanda asi ndaivano vaindinominata vaiudzwa kuti Konjana akasuspendwa vachinyeperwa asi handizvo semaonera akaita vatungamiri vedu saka ndiri kukwikwidza ndokusaka ndiripo.
Sachigaro pari zvino vaRalph Magunje vanoti vakonjana vari kurota vachiyamwa sezvo vasiri kupinda musarudzo nekuti havana kudomwa sezvinodikanwa nemutemo wesarudzo mubato ravo.
And inyaya iri very simple. Inyaya yekuti izvo vakonjana vari suspended for 5 years. And izvo ndikuzvitaura saprovincial chair anova akacheya meeting yacho yakazoita kuti zviende kudisciplinary hearing. And mutemo weparty Congress template ya 2019 rinoti izvo hauzvisarudze wega kuti ndoda kumira pakadai. Pane process inoitwa before Congress day yokunzi manominations. Manominations ndo anobvumira kuti unge uchikombita.
Vama kunje vanoti vachavhoterwa sezvo dzokororo ine simba.
Nozva panyaya dzema elections ka. Chinhu chaka chisinganetsa. Kazhinji kana kuti vakudzokororo. Vanhu vanenge vakujaira. Saka semaonera Mungu wetu pano. Delayed meeting. The game of
MDC inobvumidza kuti munhu adomwe musi weCongress ndokana awana anomutsigira musi uyu. Izvo zvakaitika kumamwe maCongress ematunhu ebato iri uko kwakadomwa vanhu vakanga vasina kudomwa nematunhu madiki vakakwikwidza nevanhu vakanga vadomwa nematunhu vamwe vacho vakatokunda. Mumwe ari kukwikwidza chigaro chasachigaro vaWilson Makanyaire vanoti zviri pachena kuti nhengo dzakawanda dziri kuvatsigira nekudaro vachakunda zvine mutsindo.
Handingwai kumaresults kumaelections kuzofungidza kuti ndakajiwa. Ndatoya kuzohwina kuti provincial chair. Ndatarisa zviri panze ndaona zvine vanhu ndafeyafeya ndakumbirwa vanhu kuti ndivandinzwe informal feedback. Ground rangu rakanaka.
Panyaya yavakonjana vamakanyaire vanoti vaifunga kuti vakonjana vari kuvatsigira sezvo vakamiswa kutora zvigaro mubato.
Ini ndofunga kuti konjana kuti utosupporta makanyaire pauche.
Dzimwe nhengo dzakawanda dzinoti vakonjana vakabvumidzwa kukwikwidza ndivo vachakunda. Vatendai ngandu mumwe wevane mafungiro akadaro.
Asi vakonjana vakavatesta iko zvinezvi vakamira pau MP vakabirwa mavotes kuchegutu West. Asi izvozvo havasikurasa vanhu. Vari kuramba vachishingira nevanhu. Saka izvozvo zvikurudzira vanhu vese panapa kuti aiwa ngatiisei murume uyu watiri kuona ane ushingi uyezve ndeumwe murume ane mavanga imhosva yavari kufuremerwa nevamwe vari kunzewo vada kuvavharira kunze kuti vasakondestewo nekuti ithreat kwavari. Saka inzira yekuda kuvavharira kunze havana kususpenda.
Vachakunda musarudzo vari kutarisirwa kuziviswa manhero anhasi. Sarudzo dzemudunhu rematonland west dziri kukokerwa nasachigaro webato Muzvali Tabhita Kumalo nevamwe. Muzvali Kumalo vaive kuamerica uko vaikokera sarudzo dzedunhu renorth america dzakaitwa mugovera wapfuura. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndine ata chigoriwa.
Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedemo kwemakore makumi matatu. Vachitaura panhepfenyuro yeterevhizheni muSudan, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaAwad Mohammed Abn Auf vati vaAl-Bashir vasungwa uye vakachengetedzwa panzvimbo yakanaka. VaAuf vati mauto achatonga kwemakore maviri pasati paitwa sarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva. Zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa zvichifarira kubviswa kwava al-Bashir ava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Asi vamwe varatidziri vari kushora zvikuru kanzuro yemauto iyo ichange ichitonga nyika iyi kwemakore maviri. VaAl-Bashir vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court kuHague uko vari kupomerwa mhosva dzehondo dzavanonzi vakapara mudunhu reDarfur. Zvaitika muSudani nhasi zvinotevera zvakaitika muna mbudzi 2017 apo mauto eZimbabwe akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuti vainge vakakomberedzwa nemakurukota aive neuori. Asi mauto emuZimbabwe akasiya bato reZANU-PF richisarudza mutungamiri wekutsiva vaMugabe kwete zvaitwa nemauto emuSudan. Muongorori wezvematengerwo enyika Muzvare Memory Kadau vanoti zvaitika muSudan zvinoratidza kukosha kwakaita kubatana kwevanhu mukuramba udzvanyiriri kuburikidza nekuratidzira zvine mutsindo. Muzvare Kadhau vanoti zvakakosha kuti hurumende nevatungamiri venyika vakoshese zvido zvevanhu kwete kumirira kuti vazobviswa pachigaro zvechisimba. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Ini sekuona kwangu ndinoona kuti zvisinei kuti unogara kupi, uri munyika ipi, but kana vanhu vaita sekuti kwatinoti fed up. Tikuona vanhu vekuSudan vabatana and chandiri kunyanyofarira kubatana kwavaita uku vachiprotesta kana kuratidzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Tikuona vakadzi varivo vari pamberi vari kutungamirira ma protest aye. Saka ndinoona kuti hazvinei kuti uri kupi. But kana vanhu vangoita fed up cheteka, vanhu vanobatana voratidzira kuti aiwa mamiriro aita nyika iyi hatichatenderana nayo.
Pane vamwezve vari kushorawo vachiti mushure mezvakaitika muZimbabwe havasi kuona kunge pane chitsva chiri kuitika munyika pari zvino. Vari kutiwo Sudan ingangogona kuzotarisana naizvozvo. Munoona sei ipapo?
Maonero akasiyana. Zvichida vanokwanisa kunge vachitaura chokwadi. Isine kudzidza kwataita kuSudan handizi. Ivo vanhu vekuSudan vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vaine malessons. Havanokwanisa kunge vachitotariso mune zvakaitika muZimbabwe mazuva achipfuure ayayo. But zvaitika kuSudan tinoona kuti vanhu ndivo vatanga kuungana kuorganizana kuratidzira kuti isusu hatichada. Things have to change. And vadaro kudaro tozoona nyaya dzemauto. Handidzi vemauto ava vavazvinge vaakujoina vanhu. But chakakosha ndechekuti zvido zvevanhu zvinge zvichitererwa. Handidzi I think ndozvinhu zvatinokwanisa kudzidza sedziri nyika dziviri idzodzodzo kuti at the end of the day the political will yevanhu chaya chaya ndo inofanira kunge ichiita sei ichitererwa. Because tabatanidza vanhu nhasi mauto kana kuti vanhu vari vega pasina mauto inyaya yekuti chi vanhu vane zvido zvavo zvavabatanidza. Saka at the end of the day zvido izvozvozvo zvinofanira kunge zvichicherechedzwa kuti nyika ienderere mberi. Saka ndopaunozoona vanhu vachishoropodza kuti hapana zviri kuitika nokuti zvido zvevanhu hazvinge zvitese hazvisi kucherechedzwa. Zvaangofanira nezvinhu zviri simple chaizvo chaizvo. Zvido zvevanhu zvokwanisa kunge zvikoro ngazvichipe, magroceries ngaachipe. Saka zvinhu izvozvo zvikasacherechedzwa ndopaunozongoona chi vanhu vaakushoropodza zviri kuitika munyika.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika Muzvare Memory Kadhau vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Utungamiri wemasanga nevarairidzi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neZimbabwe Teachers Association, ZIMUTA, huri kushanya kumatunhu eChimanimani neChipinge huchiongorora kuparadzwa kwakaitwa zvikoro necyclone Idai. Vanhu ava vanoti vari kudawo kunzwa matambudziko akatarisana nevarairidzi nevana vechikoro. Munyori wesangano rePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti chikuru chavari kunyanyotarisisa ndechekuti zvinokodzera here kuti zvikoro zvivhurwe sezviri kurongwa nehurumende kana kuti zvononoka kuvhurwa kuitira kuti zvitange zvagadziriswa. Asi vaMajongwe vanoti zvavaona muzvikoro zvisere zvavakwanisa kushanyira nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarairidzi nevana vechikoro vose sezvo vakasangana nematambudziko anonetsa kukanganwa nekukasika. VaMajongwe vaudzawo Studio 7 kuti zvavari kuwana mumazuva matatu avachange vari mudunhu iri vachazozviendesa kubazi redzidzo kuti zviongororwe nekugadziriswa.
Tinoda kunyatsoti assess the exact impact on education, on children, on schools as well as the teachers. Nepamusana pekuti chokwadi ndechekuti vari kungoti chikoro chofanira kuvhurwa musi wa23 achiripo ndechekuti tikuona kuti varairidzi vacho vanofanira kuvachienda kubasa musi wa23 havasivi prepared, havasi redhi, vane machallenges avo avanavo. Plus zvingave zvitoripo panapa zviri kutora kuti tichogara pasi nevakuru vehurumende kuti vanzwisise kuti zviri necessary here kuti chikoro ngachivhurwe tine machallenges asati agadziriswa akawanda. Chokwadi vana vakafa, psychosocial support necounselling chaiyo haisati yaitwa paground kuitira kuti varairidzi vacho vakwanise kudzoka kuzodzidzisa vana, nekuti vakangobuda panze vanoona matombo, vanoona rufu, vanoona property yavo yavakaluza. Saka zvese izvozvo ndo zvari kutaura kuti zvinoita here kuti tingori chikoro ngachivhurwe isu tisina kumbogara tinyatsogadzirisa machallenges ekuti ticha angaine dzimba, angaine masofa ake, angaine matv zvese zvakaenda nemvura, haana kana chaanacho, tongomudzokera kubasa tisina kumubatsira. Nekuti kukupa vanhu chikafu kazhinji vakasvikawo ipapo vanosvika vachiita vanonzi vaeme pane zvinhu izvozvo. Vamwe vanhu vari mukomiti vanenge vachofunga kuti haticha anotambira mari, saka havatodi kumuona ari ipapo.
Saka muri kutenderera nevehurumende here vebazi redzidzo muchiona pamwe chete?
Tiri kuita potanoko tisangane neuko nemamwe masangano evarairidzi ezvezvati tifamba pamwe chete nesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association. Tikange tapedza tichazogara pasi toita ripoti yedu toti kuhurumende izvi ndo zviripo, varairidzi vane machallenges aya, tibatsirei tigadzirise maproblems edu nemutoo uyu.
Zvii zvamungati zvikuru zvoda kugadziriswa pane zvamaona muzvikoro zvamatenderera kusvika pari zvino?
Chekutanga ndechekuti zvikoro zvikuda kugadziriswa zvakapwanyika. Vana vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti nzizi dzichikufamba mvura. chepiri chetatu vana vakawanda varikuenda kuchikoro nenzara havasigona kunodya kana tikuti chikoro chiri kuvhurwa government ingaigara yaita feeding scheme yekuti vana vakwanise kuwana chikafu pavanoenda kuchikoro nekuti minda yevabereki yakaenda havana vaguri kuzvifidha vana vakawanda varigona kutadza kutoenda kuchikoro nepamusana penzara.
Vanga vari munyori wePTZ vaRaymond Majongwe vari parunare kukopa kuchimanimani neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru wesangano rezimuta mudunhu reManicaland vakuda kwashe Edias Mbaura vanotiwo varairidzi havana kugadzikana nekuda kwekurasikirwa nevana vavaidzidzisa. Vanotiwo chimwe chiri kuita kuti varairidzi vasagadzikane ndechekuti vari kukundikana kuwana rubatsiro rwechikafu ruri kupiwa vanhu vachinzi mazita avo asi mumabhuku emasabhuku emunzvimbo dzavanodzidzisa.
Muzvikoro maticha haana kugadzikana nekuti vamwe vane dzimba dzakapwanyika, dzimwe dzakakireka, uye zvimwe chiri kuita kuti vasagadzikane inyaya yekuti vana vavaidzidzisa vamwe vakafa, vamwe havasi kuziva kuti vari kupi. Vasanganira nedambudziko irori muzvikoro zvakare pazo pekuti vawanewo zvekudya zviri kupiwa vamwe havasi kukwanisa kuzviwana.
Chii chiri kuita kuti vasawaniswa zviri kupiwa vamwe izvi?
Tikatarisa kuno kwatiri kukopa, vanhu vanopuwana zvinhu zvichibudikidza nemavillages. Iwo havana village ravari. Tikatarisa pano panonzi pamadhomeni pavanga vari harisi village rinomirirwa nasabhuku. Saka naizvozvo vanotorwa vachisaidiranwa voenda kudivi kwavanenge vasina vamwe vanovamiririravo pachezvavo.
Zvichemo izvi muri kuzvisvitsa here kuhurumende kuti zvinge zvichitarisiswa? Nokuti nguva ino haisi nguva yekuti munhu ane bhuku here kana village raari kugara, asi inguva yekubatsirwa kwevanhu vese.
Zvichemo izvi tinozvitaura nemachannels azvo, asi tikatakazvitarisa ndezvekuti zviri kutora nguva. Look at it, it's now about 4 weeks zvaitika, handizve asi tinongoona vachingori nedambudziko rimwe chete nekuti kuya kwatinoita kuno hatirambi takanyarara.
Varayiridzi vangani vamungati vari kusangana nedambudziko irori?
Kuti ndikupei nhamba ndinganyeba, asi tine nyaya yekuti tine varayiridzi vari muzvikoro zvizhinji zvakatenderedza nzvimbo ino sezvakafanana nekukopa kuno. Tine zvikoro zvakasanganidzira Dzingire, tinoenda kopa, tine Ndima High School, Nyahode, tinana Risitu. Zvikoro zvakatenderedza nzvimbo dzese dzakasangana netsaona iyoyo.
Zvii zvamungatarisirawo imi sesangano revarayiridzi kuti zvinge zvichiitwa?
Zvakafanana nenyaya yatiri kutaura yezvekudya iyi, zvinongoda kuti kana vari varayiridzi vopuhwawo zvinhu zvavo vari pavo vega pasina vamwe vavanosundana navo. Hazvinakidzi kuti murayiridzi anenge ari mukriu imwe chete nemubereki nemwana waanodzidzisa, anongodawo chiremera chekuti mudzidzisi pekupedzisira akaona vanhu vachipushana semurayiridzi anozopedzisira angomira padivi nekuti iye anenge asida kuchengetedza chiremerera chake musosiety yemaanoshandira.
Vanga vari mukuru wesangano rezimuta mudunhu reManicaland vakuda kwashe Edias Mbaura vachitaura vari parunare kukopa kuchimanimani neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi veUnited Nations muEthiopia nasi varangarira vaive vashandi vesangano iri pamwe nevashandi vemasangano akazvimirira pasi rose ava vakashaya mutsaona yendege yeEthiopian Airlines musi wa10 kurume. Mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vasvika muAbidjan kuIvory Coast uko vachange vachishanya kwemazuva maviri. Mazana nemazana evadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro varatidzira kwezuva rechitatu mumigwagwa yemuguta reLibreville kuGabon vachiti havasi kufara nekushandurwa kwemitemo inobata kupiwa kwevadzidzi mibayiro yekubhadharirwa dzidzo yavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzine maonero akasiyana panyaya yekupidigurwa kwehurumende yeSudan nemauto nhasi mushure mekunge vanhu varatidzira kwemwedzi mina. Kusiana uku kuripa kuti zvaitika muSudan zvakafanana here nezvakaitika muZimbabwe muna 2017 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamanikidzwa kusiya chigaro nemauto. VaMugabe navaAlbashir vanga vatungamira nyika dzavo kwemakore akawanda vachishorwa kuti vaisaita sarudzo dzakajeka. Mumwe mutungamiri wenyika muAfrica ainge atongwawo kwenguva yakareba vaAbdelaziz Bouteflika vekuAlgeria vakamanikidzwawo kusiya basa mavhiki apfuura mushure mekupinda panyanga muna 1999. VaAlbashir vakatanga kutungamira nyika yavo muna 1989. Vakawanda vari kubvunzanawo kuti African Union ine mheno here ekugadzirisa matambudziko enyika dziri mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neTrust Africa muZimbabwe, vaBricks Bomba, pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu. Totanga kunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Pane zviripo zvakada kufanana nezvakasiyana. Ndotanga nezvakasiyana ndezvekuti vekuSudan military yeko ndingati yahijeka uprising yevanhu vanga vachida kubvisa hurumende nekuti haisi kuita zvido zvevanhu, hapana development iri kuitika, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. MuZimbabwe chakaitika ndechekuti yanga isiri uprising yevanhu asa kuti yanga iri panda school yemuzanu PF mauto. Vanachiwenga ndo vakanga vakuda kuti vabvise Mugabe vaende panyanga iwo. Kwakuzongotorawo vanhu vatingati a rented crowd vaiziva kuti vanhu vemuZimbabwe vari kuda shanduko. They've been fighting kuti pave neshanduko kwemakore mazhinji. Saka vakati kune vanhu, huyai tibvise Mugabe, hakuna anosara. Asi vanhu vakangoshandiswa kubvisa Mugabe asi vasina chekutaura pamusoro pekuti toenda sei mberi. Saka chakafanana apa ndechekuti both Zimbabwe neSudan hurumende yakupinda mumaoko emauto, zvinoreva kuti kudzokera kumashure kwakanyanya pamusoro peutongi hwejekerere neutongi hwakanaka. Already taakunzwa kuti mauto aakuti iwo pachava netransitional government for 2 years. Izvi zvaakurongwa kumabaraks, vanhu havasisipo.
VaBomba, munoonawo senyaya?
Ndinoti pokanei zvidiki nezviri kutaura vaMaguhu. Panyaya tikange takatarisa nhoroondo yezvakaitika muno muZimbabwe, vaMugabe havaizogona kunge vange vachibuda musimba ravanga vabata kwemakore makumi mana kana vanhu pachavo zvavo vanga vasina kuexercisa iya inonzi agents, kuti vakazvibudira vakapinda mumastriti vakadii vakadii. Chakakosha nepandinenge ndakatarisa ndiri inini ndechekuti tizive kuti panoitika masocial processes akaita seaya, sezvaitika kuSudani, sezvakaitika muZimbabwe, kazhinji inenge isiri a single story, inenge iri confluence yesaveral stories. Saka masaveral stories yaaya tinosanganisira roo inenge yaitwa nemauto, sezvataona kuti zvaani mauto vazosimuka ndivo vakati zvakwana, ndozvatakaona zvakare muno muna 2017. Kasi zvaisaita kuti muZimbabwe muno mumauto vaenderere mberi nekubvisa Mugabe dai tisina kuona nezvumuru zvevanhu vakabuda vachipinda mumastriti.
Todzoka kwamuri vaMaguhu, sei pasina chatiri kunzwa kubva kuAfrican Union?
African Union yagara haidi kuti vanhu vave nesimba rekukwanisawo kuva neutongi hwejekerere kana kubvisa hurumende yavanenge vasiri kutenderana nayo. Tingati isusu African Union itrade union yemapresident, it's not a union yevanhu vemuAfrica. Vanodefenda kodzero dzemadictator, you African Union. Vamwe vacho vanotochea African Union yacho vari madictators. Saka mutarisire kuti vanhu vakadaro vanoishuwa mastatements.
VaBomba, vaAlbashir vanenge vari kudiwa neInternational Criminal Court, munoona vachiendeswa here kudare?
Vanofanirwa kunge vachiendeswa ICC nekuti kwagara kutori neindictment iriko inobudikidza negenocide yakaitwa kuDarfur. Saka iyo inyaya yagara iripo, iyo ndotarisiro yedu. Kasi munozivawo kuti kana zvinhu zvichinge zvaitika maitiro azvaita izvi, yekuti vanhu vakaapointwa naiye Bashir kuti ndovave maarmy general, vanogona kuzozvimanejawo pamamanejero avo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi vachiana neTrust Africa muZimbabwe vaBriggs Bomba vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwowo kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Munhau dzemitambo, sangano reConfederation of African Football rinoti rapindira pamubato wePembe vatabani Bamala avakaita basa ravo nemazvo apo vakaramba kutambira chibodzwa chakanwiswa naDominic Chungwa pamutambo weCapes United neHighlanders. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna Michael Kariati.
Mukuru wekumahofisi eConfederation of African Football vachiona nezvevabati vePembe vaIshmael Ahmed vanoti vaBamala havana chavakakanganisa apo vakaramba chibodzwa cheCapes United icho chakakandwa naDominic Chungwa. VaAhmed vanoti vari kutarisira vaBamala kuve mumwe vevabati vePembe pama2019 Africa Cup of Nations kana Zimbabwe Football Association ikatumira zita ravo sevamwe veva vanoda kuti vazobata Pembe pamakundano aya. Asi mumwe muteveri weCapes United vatichapa musabayana vanoti eya ngove imwewo nyaya, vachiti ivo chikwata chavo chakabirirwa nekurambirwa chibodzwa chaChungwa ichi.
Rebounds haina kana inonzi offside, bhodzi bhora kana rapandwa nakipa woti offside, hakuna marefuri akadaro. Nerebounds hakuna rebounds inoita offside.
Mumwe muteveri weMagreen Machine vaCharles Daga vanobvumira nawo nava musabayana.
Vakaipa zvakaoma mahani tabirwa bhora hanzi offside zvakaoma asi rakari game redu.
Muteveri weHighlanders vaSunluck Masunungure vanobvuma kuti chikwata chavo chaifanira kuve chakarohwa mutambo uyu, vachitivo semaonero avo chibodzwa cheCapes United ichi chaifanira kuve chisina kurambwa.
Ende kepekepe yanga aifanira kutiturohwa, vakoniwa zvavo bhati vanga vachiuya bhati zvanga zvakaoma.
Mutambo weCapes United neHighlanders uyo wakapera uri mangange mushure mekurambwa kwechibodzwa chaChungwa ichi ndiyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu munyika. Kunyange hazvo Dynamos yakarohwa 2-1 pamusha neHwange. Pari zvino chikwata cheChicken Inn ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoinzi matanhatu kubva mumitambo miviri, vakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rino maGamecocks ari pamusha muBaba Field Stadium neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na8 PM apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi kuChimanimani neChipinge zvichitevera kuparadzwa kwematunhu aya nedutu mupengo nemafashamu yecyclone Idai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita kongresi yayo mudunhu reMashonaland West paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze. Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedemo kwemakore makumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyami na Chris Gande.
Soku isika